Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzvese amai Ellen Dingane Kandororo vaudza Studio 7 kuti kurudziro yavo ndeyekuti sarudzo dzimbomira kuitwa.
Nezuro patakaongorora by-election yanga iri kutegutu, takaona kuti panga pasina kuiswa ma-preventive measures pama-polling stations ose ari maviri, panga pasina ma-sanitizers kana even mvura yekugeza maoko. Saka takanyora statement yedu yamasikati kana makaiona nezuro tichikurudzira vezeki kuti vamake sure kuti vanoita zvinhu izvozvi kana kusvitwa sarudzo kana kutoti vambomira zvavo kuita mabaelections kusvika chirwere ichi checorona chatekeshera pasi rose, saka takakwanisa kucontainwa. Kana vaona kuti hazviite kuti vamire, ngavachiisa zvinhu zvekuti tidzivirire ivi vanovhota vasati vapinda polling station vaonekwa vachizvigadzikesa maoko kana kuisa masanitizers even iyo mapolling officials vezeki vachoonawo oso tuda kutiwo vadzivirirwewo nemapati agents nemaobservers vese. Saka ngavanogona kufaridza zvavanoda ivo kuti vaite either kumbobamira kana kuti kuisa mapreventive measures.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna sachigaro wezeki amai Priscilla Chigumba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudavirwa kana mibvunzo yakavatumira yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Akunisarudzo dzakanzura dzekuchegutu idzi nhengo yaimiririra MDC vaRaise Machekera vakawana mavhoti 240, ukuwo nhengo yebato reZANUPF vaProster Mutongerwa vakawana mavhoti 174. Vachitaura mushure mekuziviswa kuti ndivo vainge vakunda, vaMachekera vanoti vanofara nechivimbo chavakapiwa nevagari vemuwadhi 2 kuti vapedzise sendima yakasiyiwa nevaimbo vekanzura muchakabhu memory banda avo vakashaya muna zvita gore rapera.
Bvunzo manyukunyuku ekuti takwanisa kudzosa wadhi 2 kuMGC Alliance kuburikidza nekushanda kukuru kwatakaita nechipoti yemuchegutu neprovincial leadership yese nenational yeritsigirira vakatipa.
Vanotiwo sarudzo dzakafamba zvakanaka. Nhengo yeZANUPF vaMutongerwa vakatadza kusvika paiziviswa zvainge zvabuda musarudzo, asi vaivamiririra musarudzo kana kuti election agent vaGive Mo Javangwe vanoti vakatambira zvakabuda musarudzo.
Kwamba zvava zvakanaka zvisina upoto zvisina mutauro vomu tinotambira nekuti zvavo tiaratidza anga atungamira ndiyawe.
Pakabvunza sachigaro weMDC Mudunhu vaRaifo Magunje kuti sei bato ravo richiti vakakunda musarudzo, vanoti sarudzo dzinenge dzakachena asi vakakundwa vanoti vanenge vabirwa. VaMagunje vanoti vakatomira mira kuti vasabirwe, vachiti sachigaro weZANUPF aida kutaura nemukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti zeki panzvimbo yaivhoterwa zvisingazwisisike. Asi vaziyambe vanoramba mashoko aya vachiti vakatevedza nhengo yavo yaiongorora sarudzo.
Machisi yetozivi kuti pane mazita akanamirwa pabhodhi kuti pane maadres 3 ekunoton
nhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yaita sarudzo dzemabyelection muparamende nemumakanzuru 21 kubva pakaitwa sarudzo nyika yose muna 2018. Ndakamira Studio 7 muchegutu, ndini Nunurai Jena.